mukuru affirmative action group mudunhu rematerialand vareginald shoko vanoti kubvira pavakapinda pachigaro ichi mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa varatidza chido chikuru chekugadzirisa upfumi hwenyika asi vashoko vanoti zvakakosha kuti urongwa hwavo huchikasika kushanduka kubva pakuvehwe pamuromo chete huve hunobatika
tofanga kuti economy tirase kwatiri kukwanisa kukunda tirase kutiko mainvestors ari kuuya atiwabata neruoko rwakaita sei kuti afarewo kuti environment yedu aitewo basa rokushanda kuitira kuti nesuwo vana vezimbabwe tiwane mabasa chikuru izvezvi kubatana chikuru izvezvi ndezvokuti kuti kuite mabasa mapromisi emadeal akaitwa napresident ngaachifulfilwa into full action zvikangoda aro mabasa anowanda
vashoko vanotiwo kunze kwekuve nevemabhizimisi vekunze vanosima mari munyika zvakakoshawo kuti pave nehwaro hwakajeka hunoita kuti zvizvarwa zvemuzimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanisewo kusima mari yazvo munyika pasina kutyira kuti mari iyi inogona kutsakatika izvo zvinotsigirwawo navabatla tambo avo vanove muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira ega
vazhinji vanhu vavema vemuzimbabwe vari kunze kune dzimwe nyika ukatarisisa mari dziri kupinzwa nevanhu ivava imari zhinji satozotarira mari yatingati foreign direct investment iko zvinenge aita mari ingaita about $400 million chingadikanwa kuti chiitike ndechekuti mari idzi dziri kupinda muzimbabwe tikapa vimbo yevanhu vezimbabwe kuti aiwa mari dzenyu dzakachengetedzeka muno muruzodziwana kana madzichengetedza dziri maus dollars muruzodziwana zvakare dziri maus dollars zvichaitira kuti mari yese yapinda iyoyo yatingati madiaspora remittances imari ingabatsira kusumudzira upfumi hwezimbabwe
Vatambo vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvaina zvokumabhanga epasi rose eInternational Monetary Fund neWorld Bank kuti igokwanisa kuwana mari inobatsira kumutsurudza upfumi. Asi vanotiwo zvakakoshawo kuti zvikwereti izvi zvitange zvanyatsoongororwa uyewo kuti kana nyika ikawana imwe mari kubva kumabhanga aya ishandise mari iyi nenzira kwayo.
Kana mari iyi taiwana yezvikwereti isava mari inotambiriswa vanhu kana kuti inde kune zvatingati recurrent expenditure aiwa mari iyi kana yapinda muzimbabwe ngaive mari ichashanda zvikurusa pakumutsiridza upfumi ive mari ichakweretwa nevemabhizimisi yatingati indastry kuti vatu vamutsiridze maindastries mabasa awanikwe zvakare muzimbabwe ndozvimwe zvingabatsira kumutsiridza upfumi hwezimbabwe
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, vaPeter Mtasa, vanoti vanotsinyira nyaya yekuti upfumi hwenyika hungagadzirika chete kana nyaya dzematongerwo enyika dzatanga dzagadziriswa. VaMtasa vanoti panofanirwa kuve nemaonera pamwe pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi kuti zvinhu zvinyatsofamba.
Tinoona kuti mune zvematongerwo enyika mune kupokana nekupesana kwakanyanyisa kwakabuda musarudzo saka nyaya iyoyo kana isati yagadziriswa vari kunze vanoshayiwa chisimbiso chekuti nyika ino yakamira zvakanaka uyezve vari mukati isu vagari vemuno tinotadza zvekunzwisisa kuri kuenda nyika saka chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe pave negungano rokutaurirana nenzira yekuti vanhu vezvematongerwo enyika vagare pasi voonesana zvakanakira kubatana
VaMtasa vanoti Zimbabwe ine rombo rakanaka rekuve nyika ine zviwanikwa zvakasiyana siyana kusanganisira zvirimwa zvinogona kushandiswa kubatsira kuti upfumi hwenyika husimukire nekukasika kana zvikabatwa zvakanaka pakuti chii chingaitwe kuti vechidiki vawane zvingavape pundutso muupenyu hwavo kusanganisira dzidzo pamwe nemabasa VaMtasa vanoti zvakakosha kuti nyika irase nyaya yehuori uye idzokere pakukoshesa kudzidzisa vechidiki kuti umenemene haubhadhare
vechidiki vedu vakura mukuoma kwenyika vachingodzidzira kune vanhu vavanoona kuti zvaazvekutorarama zvatova zvemutsimba uyezve hakuna achatarisa umwe uyezve hakuna achabatsira mumwe uyezve huori hwanyanyisa zvekuti vechidiki vakura vachiona huori tinodazve kuti tiite program yekutanga kudzidzisa vechidiki kugara zvakanaka navamwe kugara zvine hunhu uye kubatsirana kwatakakura tichidzidziswa kuti ndiko kunofanira kuwanikwa pavana veZimbabwe.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Javangwe vanoti kukura kwehupfumi hwenyika kuri kusimukira kubvira hurumende payakatora danho rekubatsira kumutsurudza makambani emuno nekumbomisa kupinzwa munyika kwezvimwe zvinhu zvinogadzirwa kunze kwenyika zvichizotengeserwa muno. Vanoti sangano ravo rine hwaro hunoratidza kuti makambani anokwanisa kuti amutsurudzwe uye vanotsinira nyaya yekuti nyaya kumutsurudzwa kwehupfumi inoda muonera pamwe.
Tine yatunzi personalization framework ine yayo yatinosedza mushure hurumende inoratidza iyo kuti titarise kuti makambani akavharwa aya hatingabatsi kuvhura ndeapi kuti pave nemabasa, kwozoita makambani manyowani hatingagadzire ndeapi anoenderana nezvatinazvo muno muZimbabwe. Pane nzira dzinoshandiswa pakuita izvozvo. Kana tawana iwayayo ndo katingati maopportunities mamwe achona ngatiti asapotwe vanhu vemuno kuti vavhure mabhizinesi, mamwe achona ndekuti ngatisapote vekunze vauye vavhure mabhizinesi. Saka ndo zvinoda kuti zviitwe pazvinoitwa nechimbi chimbi kuti kuti titange kuita basa.
Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuita urongwa hunokwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Nyanzvi idzi dzinoti Zimbabwe ine vanhu vanoziva mabasa akasiyana-siyana vari kunze kwenyika vanokwanisa kukwezvwa kuti vadzoke kumusha. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanotengesa mumigwagwa vanofanirwa kuitirwa urongwa hwakajeka kuitira kuti vabhadharewo mitero kuhurumende, sezvo mitero inobviswa nevashandi pamwe nemakambani iri iyo nzira inounganidza mari dzinofanirwa kushandiswa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.